never draw probably for that 200 to 300. Asi zaidi kuti kabe zvekuti nekubatwe mitero yakaiswana vamuturi yanga yakuzonotambira kumapito ezvemutii zvichidzira zvichibva nokuti munhu unenge ane zvimwe zvina zvaanenge ane zvimwe zvikwereti here asi chizvozvo vakawedzera $20 kubva pa300 kusvika pa320 asi vachiti ivo chikamu chemari iyoyo chinenge chinozotorwa semari yomuno chochitambirana neexchange rate inenge iripo panguva inobhadharwa mari.
Saka muri kuzvitambira sei?
Isu chatakanyanya kutambira pachirongwa ichi inyaya yekuti mari yedu yatinowana yomuno yaakubhadharwa nepyavanoti indexing, kureva kuti iri kufambirana nekufamba kunenge kuchiita exchange rate. Kuti kana mari exchange rate ikakwira, mari inongoramba ichikwirawo, kureva kuti mari yedu haichashayiwi simba rekutenga nekuda kweexchange rate. Ndo chinhu chikuru chatakatambira, asi chatisina kunyanya chatisina kutambira zvachose imari yacho. Tangati iyi mari iyi yanyanyawo kuita shoma, dei vambodzokera vakambonoona kuti vangawedzerawo here kusvika panogona kutaurika.
Yamungafunge kuti iri nani ndeipi?
Isu takapa hurumende yatingati deposition paper redu rinenge riri pa840 takambotanga kuvapa re540.
Asi mamwe masangano evashandi ari kushorai kuti munenge muri kubika mbodza, hamusi kunyatsovamirira zvakanaka, vachiti mari dziri kupiwa idzi hadzanyanyisa kuita shoko.
Ava masangano avo tinongomaziva zvedu, vari vanongomirira kuti kana kichi tikaenda kunovhima, kana panouya wenegumbo rinoti gumbo iro harina kuwana, tikauya zvo nemakumbo maviri vanongoti hatina guru, chero tikauya temhuka yose vangati vanotidemauya nembiri.